Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103. Hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarairidzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuchipinge nekuchiredzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevasere 28 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 358 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi maviri nevaviri 422. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana mapfumbamwe nevatatu 93 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezviviri zvine vana 32,004 vapora munyika vachiita zviuru zviviri nezvitatu zvine mazana mana ane gumi nevatatu 413. Hurumende inoti pane mashoko enhema ari kutenderera kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa15 kukadzi kuitira kuti vadzidzi nevadzidzisi vamanikidzwe kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti mashoko ari kufambiswa aya ndeemanyepo. Mashoko aya ari kuuya mushure mekunge mapurisa amboyambira vanhu kuti vasatenderedze mashoko enhema. Nhomba yeCOVID-19 yakatotanga kubayiwa kunyika dzakaita seAmerica neBritain uye haisi kumanikidzwa vanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti ongororo yadzakaita inoratidza kuti nhomba iyi inokwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyaya yevanhu vari kuti nhomba iyi iri kumanikidzwa iri kushorwa zvikuru nevana mazvikokota ichinzi ichatopa kuti vakawanda vasvike kubayiwa vozoguma vorasikirwa neupenyu, uye chirwere ichi chichizoguma chotonetsa kurapa zvachose. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vandoro kuti tinzwe pamire bazi ravo.
Bazi redzidzo yePrimary neSecondary rasvika pakuziva kuti gwaro renhema rinoti hurumende ichavhura zvikoro musi wa15 kukadzi 2021 kuitira kuti vabaye jekiseni rekudzivirira COVID-19 pavadzidzi nevarairidzi riri kutenderera pamhepo.
Saka shoko renyu kuvabereki vana vechikoro naivo varairidzi ndere kuti kudii?
Bazi redzidzo yePrimary neSecondary rinotora mukana uno kurayira varairidzi varo vanokosheswa, vabereki, vachengeti, vadzidzisi nevamwe vanobatana navo kuti vasateerera gwaro renhema iri.
Ko izo zvikoro zviri kutarisirwa kuti zvinovhurwa riini vandoro?
Kalenda yechikoro ya 2021 yezvikoro zvese zveprimary nesecondary ichaziviswa munguva inotevera. Nekudaro zvikoro zvinoramba zvakavharwa kudzamara chiziviso chepamusoro chehurumende chaitwa.
Panovhurwa izvo zvikoro izvi zvamati hapana nguva yati yatarwa, munenge muchitarisirawo kuti vadzidzi naivo vadzidzisi vaite sei kuedza kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichochi checoronavirus?
Bazi rinosimbisa kupfeka mamaski, kusimbisa kudzivirira kutapurira kweCOVID-19 munzvimbo dzese dzezvikoro, sezvo gadziriro dzichienderera mberi nekuvhurwa kwakachengetedzeka kwezvikoro.
Vamwe vari kutioka vandoro nekuda kwechirwere ichochi chanyanyo pararira zvinogona kupedzisira zvakukanganisa dzidzo yemunyika. Sezvatiri kuonawo zviri kuitika kune dzimwe nyika yopedzisira yava yepasi pasi.
Bazi rinoramba rakazvipira mukupa dzidzo yemhando yepamusoro kune vanhu vemuZimbabwe vese, uye zviziviso zvichaburitswa nenzira dzakakodzera.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Misha inodarika mazana mashanu inonzi yakaparudzwa nemvura yakawanda yakanaya kubva nechishanu chapfuura kusvika nemuvhuro svondorino mumatunhu echipinge nechiredzi. Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti mudunhu rechipinge misha yakaparadzwa munzvimbo dzinosanganisira Checheche neMahenye, uye zvikoro zvakawanda zvinosanganisira Mount Selinda, Green Valley nemapungwana zvakatorwa matenga nemhepo yakanga yakabatana nemvura iyi. Kuchiredzi misha iri Nyangambe muwadi 23 inonzi yakakanganiswawo nemvura yakanaya zvakanyanya iyi. Ngatinzwei vamaDuku vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Echokwadi ndingati nharaunda dzidzidzo dziri kunyanya kuchipinge mawadi mazhinji. Mvura yanga ichinaya yakatanga musi weshanu vhiki yatapedza iyi, ichienderana nemapashanu ane chekuita necyclone Elois. Takamboita zvonangu mapashanu angari necyclone Sharane kutanga kwegore. Ndo kunaya kwanga kuchiita mvura yanga isingandiwiri kuMozambique. Mvura iyi yanga ichinaya ine dudu. Payanga ichinaya mvura zhinji yanga isingachasingi pasi nekuti yanga yanaya nguva zhinji, payanga yakuwerera.
Zvii zvakaparadzwa nemvura iyi vamaDuku?
Dzimwe nharaunda dzedu dzemuchipinge dziri kunanangaori nzvimbo zhinji kunyanya nematoilets akanyura basa toti mablack toilets, then zvikoro zvakati kuti zvaibva matenga emaclassrooms zvakafanirwa naMount Selinda, Green Valley nekwana Makungwana, then migwagwa yatinoshandisa kufamba yanga ichiblokawo nemiti zvaidonha murod. Nzizi zhinji dzinoendesa mvura kunana Save dzanga dzazara zvokuti tine vanhu vakatoshayika vakatamika vakafane kuda kukrosa nzizi idzi. Sando situesheni yatinayo kuno kuChipinge, asi Chipinge nechimanimani dzakanyanya kuafektwa nedambudziko dzavanga dzaro.
Saka vanhu vari kukanganisirwa misha ava vari kubviswa here mumisha yavo? Nokuti tiri kuona kune mamwe matunhu vanhu vari kubviswa vachinogariswa kune dzimwe nzvimbo dzakasununguka.
Tinangoti pakatanga kuuya mashashanu ecyclone Sharane kuChipinge takawana wadzi regarega ranga rine nzvimbo mbiri dzendo zvanga zviri kuChimanimani. KuChimanimani vakatomboendesa vanhu kumaevacuation centers iwavo. KuChipinge vanhu vakazoenda kumaevacuation center mvura payanga yakuramba ichiwanza nekuti pakauya cyclone Sharane haina kuzonyanya kuwanda. Saka vamwe vakava kuti aiwa hatiende kusvikira mvura yacho yauya. Saka nzvimbo dzemaevacuation centers dziriko ende kutori nevamwe vanhu variko. Hurumende yakazotaura kusvika zuro vachiti ndovachabatsira veruzhinji vakawirwa nematambudziko edzimba dzakabva matenga kana zvimbuzi zvakanyura. Saka pari izvozvo zvatiri kuedza kuitawo kuti titore humbo hwevanhu vakati kuti vakawirwa nedambudziko irori. Ndingangoti sekutaura kwandiri kuita nemi jane watu wakawanda wa kunyore sama zika chidoro wa bisha zime nchimbo zanga kusa fambiki menye kuti zaka faru wa maronde hazo kana kuti pasmisha na nawezi wanga wani mafone anga ambela mojo ni kuti magesi kune nchimbo zaka kuti anga haenda
zaka mnofunga kuti imuri zinga shika uwando wakadi zaka kangani suru wa misha ni mafasha mai
chikuti anangatera kanya wa marufu kataka tanga na kumbo ni suru wa shiki wakaro ni wani watatu waka ashaya hiku nyura mwizi niyo number one number two zimbaza kanyura chaiti wa chiso ni makandela kana ma MPs wa chiso na nga kuma traditional leaders kuchipingi panema records alijori na opano digital name dinemisa zinushuka kuma 400 zaka kona kana anga wa ima toilets kana zimbaza kapatinga ndo zizitiri kuona mchipingi munu ati history masitisa ya mashona kuya alikuramba anjuya kushimani mani ata wani sasa na hapiwa masitisa ati ato kufura si kushipinge 300 ato kufura kuka kukua 500 sana tingati hii tambu ziko na kanyo na kato ichika
awa wange wari mkuru we platform for youth and community development Vaclaris Maduku wari parunare kuchipinge na jonga kandemiri we studio 7 ye politibro mubato rezan pf vajora mgumbo vanoti nasi chitatu kuheroes eka magamba matatu acharadzikwa asi kuchangobvumidzwa vanhu vashoma panenge pachiradzikwa magamba aya mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nasi vanotarisirwa kutungamira pakuradzikwa kwemakurukota avo matatu aya anoti vaimbove yegurukota rezimbabwe raiona nezvekudzidza nezvimwe nyika vasibusiso moyo vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajoel bigi matiza nevaimbova mukuru wemajeri vaparadzai zimondi makurukota matatu aya akashaya zvondarapera mushure mokurwara nechirwere checovid-19 vagumbo vaudza standekile mhlanga westudio 7 kuti vakuru muhurumende vashoma nehama dzevafishomanana vachabvumidzwa kusvika paheroes eka panenge pachichengetwa magamba aya
makomredzi aya matatu ari kuchengetwa spusiso moyo na Dr. Matiza na retired general Zimondi gadziriro dzavo dzese dzaitwa dare repolitibiro parakabvunzwa mumwe nomumwe hapana akakahadzika kuti esaya magamba enyika saka vakapiwa ruremekedzo irworo pashure nhengo dzepolitibiro dzezanu pf dzabvunzwa dzikapavo zvavanoziva pamusoro pavo tichibvumidzana tese kuti magamba enyika hapana imwe hurukuro yatingataura pamusoro pezvavakaita mukuita kuti tisvike patiri senyika yezimbabwe pazuva ranhasi saka gadziriro dziripo ndedzokuti mangwana vashomashoma vachabva kumhuri dzavo ndo vachange varipo panational heroes eka kuti tivape rurimekedzo kwokupedzisira Matiza munhu wandaishanda naye kubvira ndichiri minister of transport ndo vakatibatsira pakuita zvokudhirowa zvana Victoria Falls Airport zvana Harare International Airport yava kunzi RG Mugabe International Airport nezvimwe zvakasiyana siyana navazimondi takashanda navo zvikurusa vachiita mabasa akasiyana siyana okuda kubatsira nokukurudzira zvakaitikara kumaprisons zvinoda kuunza namaopen prisons kurivira madzimai saka magamba vatinoremekedza kuti papera zvokurwo zvokuti vakaenda kuhondo kuti varwe vaya vaite basa rokurira nyika vese vari vatatu vakadaro vapinda zvemuromo vakaita mamwe mabasa makuru okuona kuti upenyu hwavanhu hunde pahunenge huri pazuva ranhasi vanenge vachichengetedzwa havo navashoma vanenge varipo takamirira nyika yese kuti enda yenyumuruka nokuti tese hatikwanisi kuti tisvike pamarinda nokuda kwechigwere chiripo ichi
avo vange vari nhengo yepolitibro mubato rezanu pf vajora mugumbo vari parunhare kuHarare nastandekile mhlanga westudio 7 Dare resinete remu America nezuro raka vota richibvuma kuti vanhu vatatu vakatumwa nava Joe Biden vave makurukota muhurumende yavo. Va Lloyd Austin vachave munhu wechitema wekutanga kutungamira bazi rezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary. Amai Janet Yellen vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi rinoona nezvemari kana kuti Treasury Secretary. Uye amai Avril Haines vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi reNational Intelligence. Muzvina fundo masocha vanoti va Biden vakasarudza nyanzvi dzekuvabatsira mubasa guru ravatangidza iri.
Pakaita vatatu parizvino veDefense va Lloyd Austin vakakonfirmwa zuva rimwe chetero neve state vatingatisu veforeign affairs va Tony Blinken. Zvose nevamwe vazokonfirmawo vhiki inoyi vetreasury vokumaruku va Janet Yellen. Tichitarisa makurukota iwawo vanhu vanenge vane unyanzvi hwemabasa vanzi vaite kunyanya va Lloyd Austin ndiye mutemo wokutanga kuti akwanise kuva mukuru mukuru kana minister wedefense kuti noruzivo rwavo munhu wakanga ari musoja kwaupenyu hwake hwose. Saka tizoteverwa nava vetreasury mudzimai wetreasury amai Yellen avo mune ndiye mudzimai wokutanga kuti akwanise kuva gurukota rinozoora nezvemari, asi havana kusarudzirwa nokuti ndovokutanga kuita mabasa iwaya kana kuti vaBiden pane zvavanoda kuratidza kuvanhu, kunyanya asi kuti vanhu vasarudzwa zvichienderana nedzidzo dzavo, experience yavo nemaskills avo. Saka vanhu vanoutese hwebasa iroriri vakamboita zvakarirekera ikoko. Ndi zvekare vaBiden vane meseji yavari kuda kutaura kuAmerica nepasi rose kuti mukuumbwa kwehurumende zotonga nyika hakufaniri kunge kuchitariswa kuti uri werudzi rwupi, uri mukadzi here. Ndosaka vatorawo nyanzvi yechitema isati yambotonga. Tikatarisa futi vaTony Blinken avo sekretari westate ndiwo chifo cheAmerica pasi rose, munhu wedepartment of state unenge achiike zvinoenenge vaachishanda navaTrump. Saka vaBiden vari kuumba hurumende yavo zvisina kutokana. Ndosaka vachinge vakasira kukonfirmwa kunoitwa kuno kuAmerica, handiko kungoti president unongoti iwe uya utonge neni. Aiwa,
vaBiden sokuona kwenyu vakanangana nezvinhu zvipi mazuva ano ekutangaya?
VaBiden vakanangana nezvakawanda zvakaoma muAmerica muno muchishomera pasi rose, kunyanya COVID-19 coronavirus iyi iri kuuraya mazana namazana pazuva rega rega muAmerica. Vanenge varikuda kuumba hurumende yavo nokukasira, hurumende yavo inenge ine nyanzvi dzinoshandira pamwe kuti dambudziko recorona iri virus rikwanise kupera nevhaksini zvichizokwanisa kusumudza upfumi hwenyika. Vanenge vakanangana zvekare nokuti vape vanhu veAmerica mari yestimulus yei yokusapota vanhu vomuAmerica kuti vakwanise kunotenga pamwe chete nemataxi zvekare pamavhiki kana mwedzi iri kutevera iyi. Saka zvinhu zvavakanangana nazvizvo, kana vakakwanisa kupedza dambudziko recoronavirus, vakakwanisa kupedza dambudziko rokubvisa mabasa kuri kuitika pavanopa vanhu mari vanoenda kumabasa, then vanoenda kunotenga, then mabasa anobva akriyetiwa vanhu votadza kufa. Ndo zvavakanyatsokundangana nazvo izvozvo. Ndosaka vachitaura kuti pari zvino nekufa kuri kuita vanhu necoronavirus tiri muhondo, nokuti coronavirus iri kuuraya vanhu vakadarika hondo ipi zvayo yatiari kuvapa sirino.
Kuna zvakambodzikwa navaTrump vari kuzvibvisa vachidini vachidini, zvinhu zvavakatarisana nazvo zvavari kuda kuchinja hazvingavawandiri here vakazvitadza kuzviita?
Handioni sokuti zvingavawandira. Tichitarisa vanhu vavadoma kuti ndo vavanoshanda navo, vanenge vachivabatsira, vanhu vanoruzivo, vanhu vanoto vane respect yokumapato ese amadhemokrasi namarepublican. Zvekare mitemo yacho iyeya yavanoda kurivhesa mitemo inotoita kuti vakwanise kushanda zvakanaka vachibetserwawo nedzimwe nyika zvakafanana nokudzokera mubatanidzwa weworld health organization vachida kunge vachikwanisa kuti vapedze coronavirus, chirwere chapambira pasi rose. saka vanoda kudzokera mubatanidzwa World Health Organization nokuti coronavirus ikapera muAmerica ikanga yasara iri kune dzimwe nyika nokufambirana kunoita vanhu inongodzokazve muAmerica saka ndiwese kuti zvinhu zvakavawandira sei vari kutoita zvinhu nenzira yekuti zvivanyoroviri vakusevenzawo nedzimwe nyika tiriti saka ndipo vari kuda kuti vaumbe hurumende yavo inoshanda nepasi rose imi noufumi hweamerica haungamuti ufumi hweamerica kana kune dzimwe nyika kuchisiyiwa necoronavirus saka vari kudzokera mubatanidzo yakasiyana siyana yeclimate change vari kudzokera imomo nokuti idambudziko rinobata pasi rose kuti ikonomi yeamerica imuke hunge nyika dzose dzakatenderedza nedziri kumhiri kubva kungwa dziri kure nedzepadhuze vanhu vaino utano kwavo saka handifungi kuti zvinhu zvingavawandira
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ari kushanda usiku nesikati vasina kana mapPEs vachisevha vanhu aniki mangwana wotaura zvakadaro mashoko ekuti madokta vari kuuraya vakuru vakuru vehurumende chingaite chokwadi ichocho chokwadi vaniki mangwana ka ngavaite munhu kwaye anomiririra vanhu itori mhosva yavakapara iyoyo this is criminal offense and of which vanofanira kuti vasungwe nemashoko avakataura maniki mangwana vanofanira zvakare kuti varizaine varegedze basa pamusoro pemashoko avakataura ivava tarirai Hope Chimono akangonzi akanyora pamusoro pekuti mwana akarohwa nemapurisa akafa izvinhu zvaari muchitorongo asi ivo vaniki mangwana anotaura mashoko ekuti madhokta ari kuuraya vakuru vakuru vehurumende ende zvisho vakuru vakuru vehurumende vacho vakafa saka sei vari kunze vaniki mangwana ngavafanira kutobatwa vakuburitse umboo hwezvavakataura madhokta ari kushanda asingapuhwe mari vachitungamira kudzivirira chirwere checovid vasingapiwa zvimaPPE zvokuzvichengetedza asi munhu mukuru akaita savamangwana ndiye anotaura mashoko akadaro aiwa tinoti isusu ngavasungwe ngavaregedze basa kubva nhasi ngavamire kuva mutauro wehurumende nekuti hurumende inoziva vaitarisire kutsuka zvinhu zvakadai vakrieta ukama hwakaipa pakati pemadhokta nevakuru vakuru havachina chivimbo izvozvo nemadhokta kana ivo madhokta hasina chivimbo nevanhu vakuru zvichafamba sei izvozvo chokwadi vaniki mangwana ngavaregedze basa kubva izvozvi ndatenda hangu
ini hangu ndichida kungotaura zvishoma pamusoro peurwere hwekorona asi ndichitarisa hangu ndichitaura ndakanangana nesaidhi rehurumende tinoona kuti maefforts ari kuiswa nehurumende against fighting this disease madikidiki chaizvo chaizvo nekuti ngatitarisei for examples panguva yaiitwa macampaigns almost everyone akakwanisa kusiyiwa ane t-shirt ane kepesi ane zambia yemusangano and everything zvese zvaitiwa pachena vanhu vachipiwa pachena but now nekuti kwauya covid hapana even mask iri kwanisa kupiwa munhu nehurumende masanitizer acho ekuti vanhu vakwanisa kudetsereka nezvinenge zvichida kuitiwa pane vabatwa vacho ne kuti utachiona hwacho hwecovid husaramba huchiendera mberi hapana zviri kuitwa saka hatizi kuti mafunds ehurumende anongoallocatewa kuti abetsera pane zvekukambena here kana kuti zvekuchengetedza upenyu hwevanhu ndo zvishoma zvakangotiwo kana pane vanogona kubetsera nekunzwa nekuona kuti zvinofambiswa sei votibetserawo because kwatinenge hati hapana kana hurumende yedu isingagoni kuchengetedza upenyu hwedu isingaoni upenyu hwedu sehwakakosha
kwazwai vashamarari vestudio 7 ndangu zitandinoitwa mazana ndiri pano papretoria apa ndandida hangu kuti musipewo meseji yangu kuna na vaniki mangwana kuti vanotaura mashoko anorwadza zvikuru pamusaka pana namukoti nemadhokotera vanoita basa rakaoma usiku namasikati votaura havo kuti hanzi ndo vanokonzeresa kufa kwevakuru vehurumende ii mashoko avaniki mangwana akashata zvikuru pasi navo atenda hangu
vanhu vanomboekudii vanhu vachangotaura kusvika mweyavo yamira nokuti vana vamborodzi kutaura chivo vana chionga natembo mhadhi kana vasingagwari ngavabude vataure kuti hatigwari hatiti minyoka negaviyo iripo isi kutaura hakudhaki tinongotaura hatimborege and there is no smoke without fire ukandova vanhu votaura pane makunga kunga anenge aitika ivo vanohleyika vasina covid yacho ngavarege vanhu vataure vanhu vakataura kana vasina covid hazvire kuti vo vangaita covid kutaura kwevanhu hakusiko kunovapa covid asi kuti teka doha zviripo regai vanhu vataure kutsvaka kuvhundudzira vanhuko hatipohwi kuvhundudzirwa taneta isi tohlei kunoona isi takasasikwa kare zvevanhu vezano hatinombozvitevedzeri
adi maadi vechidhosevhin apo ari kutaura ndomunyaradzidzi vatedi hazi ari mukauting province maembe nomakwanya umu korona yapakaipa pakaipa kuzimbabwe kuvana vaitemberaekuti ende ndotenda mapresident menyika kuti akavhara manyika dzavo akavhara bcause vasingadi kugadzira zvipatara vasingadi kuhurisa madokta nemanesi nekutenga mishonga yemuzvipatara vaitemberati vanorapwa kuzi vaira kwamuno vanhu vaya ngavagadzise mavara kunyika yavo amboni munhu aibhuchena jakona haumana vanhu ngaite sirias
izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
matavire nekambo kake tanga wandida love first sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103 hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarairidzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yecovid-19 mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuchipinge nekuchiredzi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka